Vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzeZimbabwe United States Alumni Association idzo dzakaungana muHarare nezuro manheru dzichicherechedza Black History Month, vaThomas vakati vanofara nemashoko akataurwa navaMugabe ekuti vaTrump vanofanira kupiwa mukana wekuratidza zvirongwa zvavo, vachiti izvi zvinoratidza kuti vaMugabe vanoda kuva neukama hwakanaka navaTrump. Asi vaThomas vakati nyika yavo icharamba ichitevedza zvirongwa zvayo zvekutsigira Zimbabwe zvikuru sei munyaya dzenzara, dzidzo nezvimwe. VaThomas vakati America inopa rubatsiro rukuru kuZimbabwe munyaya dzeutano, zvikuru sei panyaya dzeHIV AIDS nenyaya dzekubatsira vanhu nechikafu nedzidzo.
We will maintain our policies in Zimbabwe under President Obama and now President Trump.
Ticharamba tichitsigira zvirongwa zvedu muno pasi pavaObama uye zvino pasi pavaTrump. Tisu dhona muhombe tinopa $150 million kupepfa yekurwisa HIV pagore rega rega. Tiri kuvaka muzinda mutsva unoita $200 million. Pandakauya gore rapfuura taipa vanhu 500,000 chikafu, gore rinotaa kupa $2.1 million.
Mumashoko ekupemberera kuzvarwa kwavo, vaMugabe vakati zviri kuitwa navaTrump zvekuti America inoita zvido zvevana veAmerica zvakanaka chose uye zvinopindirana nemafungiro avo. Pavakabvunzwa kuti vacharamba vari pabasa here semumiriri weAmerica muZimbabwe zvichitevera kuchinja kwehurumende kunyika kwavo, vaThomas avo vakadomwa kuzomirira Zimbabwe navaBarack Obama vakati itarisiro yavo kuti vachapedza nguva yavo semumiriri weAmerica muZimbabwe. Asi vakati vanofara chose kudzokera kuAmerica kana vakanzi vadzoke, sezvo vamiriri venyika dzese vachiita zvavanenge vanzi vaite nevatungamiriri vavo. Vakapinda muchitiko chanezuro vaida kuzivawo kuti rutsigiro rweAmerica kuzvirongwa zvakaita secheYoung African Leadership Initiative zvichaitwa sei. VaThomas vakati itarisiro yavo kuti zvirongwa izvi zvichaenderera mberi. Vakati vanodero nokuti pane zvirongwa zvimwe zvakaita sechePresident's Emergency Plan for AIDS Relief, icho chakatangwa nehurumende yavaGeorge Bush veRepublican Party, chakaenderera mberi pasi pehurumende yavaObama. VaThomas vakati pavachaenda kuWashington DC vachanotaura nemukuru wavo mutsva gurukota rezvekunze kweAmerica vaRex Tillerson kuti varambe vachitsigira zvirongwa zvakaita seYali.
Let's maintain this program. This is a performance program that's yielded wonderful results. I will defend that program and my fervent hope is
chirongwa ichi chinofanira kuramba chiripo nekuti chiri kuita zvakanaka chose. Ndichatsigira chirongwa ichi uye ndinovimba kuti vaTillerson nechikwata chavo vachabvuma kuti chienderere mberi sezvakaita zvirongwa zveFulbright neInternational Visitors Program, izvo zviri kuenderera mberi pasi pevatungamiri vakasiyana-siyana.
Vakati gore rino pane vechidiki vanodarika zviuru zviviri vakanyorera kupinda muchirongwa cheYali asi pakadomwa 60 chete. VaThomas vakatiwo kunyange hazvo vazhinji munyika yavo vasingazive Zimbabwe, pane zvizvarwa zvenyika izvi zvinodarika zviuru 60 zvinoshanyira Zimbabwe uye zvizhinji zvacho zvinoenda kumapopoma eVictoria Falls. Black History Month inocherechedzwa muna kukadzi gore rega rega muAmerica senzira yekuremekedza mabasa evanhu vemunyika iyi vane midzi yavo kuAfrica, kana kuti maAfrican Americans. Izvi zvakatanga kuitwa muAmerica muna 1976, uyewo dzimwe nyika dzakaita seBritain neCanada dzava kucherechedza mwedzi uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.